Vachishanyira chikwata ichi mukamba machiri, mutevedzeri wemutungamiri wedzifa, muzvare Loveness Mukura, nenhengo yebhodhi redzifa, muzvare Kudzai Kadzombe, vavimbisa chikwata chevanhukadzi ichi, huchine mukaka panguva yese iyo chinenge chimirira nyika. Muzvare Mukura vavimbisa chikwata ichi kuti vachaita nepese pavanogona napo kuti mari yemuhoro yevatambi vemamaiti Warriors ienzaniswe nemari inopiwa vatambi vethe Warriors, apo chikwata ichi chinenge chichimirira nyika makundano akasiyana siyana. Chikwata chemamaiti Warriors chiri mukamba umo chiri kugadzirira mutambo weWomen's Africa Cup of Nations uyo tiri kungana neAngola sondo rinouya. Muzvare Kadzombe vanoti chinangwa chavo chikuru kuyananisa nhabwe vanhukadzi nevanhurume kuti zvive pamutara mumwe chete.
Ndinovimba kuti nhabvu yevanhukadzi tichakwanisa kuti tiisimudzire kuti inge iri pakafanana nenhabvu inotambwa nevanhurume. Tichitarisa kumamaiti Warriors tichidzika zasi kusvika panotambira nhabvu dzevakadzi vechidiki.
Chikwata ichi chakashanyirwa zvekare mukamba umu nemutungamiri mutsva wezipa vaNobile Magwizi vachisimbisa zvinangwa zvesangano ravanotungamira. Mutungamiri wezvemitambo muzvare Patience Mutumwa vanoti gwara riri kutorwa nezvifa kuzvikwata zvevanhukadzi ndiro chairo sezvo zvikwata zvenyika zvichifanirwa kubatwa zvakafanana.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo kwachazvo chaita kuti nhabvu yevakadzi nevarume zvitariswe nedziso rakafanana.
Zvikwata zvenhabvu zvevanhukadzi zvanga zvisingabatwe zvakanaka neutungamiri hwezipa hwakasiyana siyana hwanga huchitungamirira nhabvu munyika. Muna 2012 vatambi vemamaiti Warriors vaidyiswa sadza nematemba masikati manheru apo vaive mukamba vachigadzirira kuenda kumakundano e2012 Olympic Games kuRio de Janeiro, Brazil. Vadzoka kubva kumakundano aya vatambi vechikwata ichi vakapiwa mari inoita iyo madhora mashanu chete pamunhu ekudzokeresa kumba. Kune vamwe mari iyi yaive isingakwane kudzokera kumba kwacho. Izvi zvakasiyana zvikuru nemabatirwo aiitwa chikwata chevanhurume icho chaigariswa mumahotera makuru pamwe nekupiwa mari inoverengeka kana chatamba kana kukunda. Chikwata chemamaiti Warriors chasangana zvekare neAngola pamutambo wepamusha muPretoria, South Africa musi wa29 Gurume. Chikwata ichi chiri kutambira kuSouth Africa nekuti Zimbabwe haina nhandare yakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika, uyezve nhandare yeNational Sports Stadium iri kunonoka kupera kugadziriswa. Mutsigiri mukuru wezvikwata zvenyika vaChris Romario Msekiwa vanoti National Sports Stadium inofanirwa kugadziriswa neyechimbi chimbi nekuti hazvina chiremerera kutambira mitambo yepamusha kune dzimwe nyika.
Pane hari perero mabhora titambire magemu edu pamusha, hatifanira kutamba neSouth Africa Warriors Stadium, tinofanira kutambira kuNational Sports Stadium.
Kunyange hazvo vamabhizi vaive vati vachaita nepese kwavanogona kuti gadziriso yeNational Sports Stadium ipere kutanga kwakurume. Izvi zviri kuratidza kuti hazvichakwanisike. Mukuru wekumahofisi ebazi rezvemitambo muhurumende vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pezvigaro zvemabucket seats zviri kuda kugadziriswa munhandare iyi zvakawandisa pane zvavaitarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.